Ngisema umuganga buteme doctrine out kana kutengerwa rufu buteme uno waishansa nezimwe nyika kana kuti vakakuona kumakandizi mamwe vanoshandisa mutemo uwowo iri nzira yekudzora vanhu kuti vasaite vakatore upenyu hwevanhu especially vachida vachiziva and so iye muzimbabwe nyayo iyadodode kuoso mutemo uwowo tikaubvumidza kuti uendeveberi tikatarisa mitemo yenyika iri kuti kana paine munhu anotenderwa rufu anofanira kunge ari munhu echirume kwete munhu echidzimai ma21 years kusvika 70 years munhu echidzimai haapindi ipapo asi munhu echirume so rode mutemo from the word go utori segregatory so it is a right for someone to live even when a person commits a crime mana mutenderwa life sentence muprison not kuti munhu atongerwe kunzi ngaachiurayiwe so generally we say mutemo iwowo haufaniri kutongooneka muzimbabwe mulowo
zvino takatarisa pakamira nyika pari zvino munoona here zvichizogonekwa kunzi ngaumiswe
ya tingati mamiri akaita ndo pane tofanira kuona kuti mutemo uri kuya at what time in the country is very important on that note because there should be timing and we should be sensitive to that kuti mutemo ukauya at a time when things are a bit sensitive zvekuti munhu akatongerwa rufu because of an issue ino zvekuda nezvematongerwo enyika I think that one is bad it is being abused
iro shoko ramwari rinenge richimbotiwo kudii maringe nemitemo yakaita seiyoyi
tikatarisa kuna kubuda chapter 20 verse 1 yacho kuenda mberi mwari akati kusauraya zvihandizvo here so ukauraya you have taken the person of god ndosaka mwari akati no hatidi zvakadaro